mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezvedanho rehurumende iri rekuvhara dunhu remakonde iro rinosanganisira guta rechinhoi mangura nelions den mugwaro ravakanyora nezuro vamunangagwa vakazivisa kuti vanhu makumi matatu nevasere vakabatwa nechirwere checovid-19 nemusi wemuvhuro asi musi wechipiri vanhu zana negumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi uye vamwe zana nevashanu vakabatwa nemusi wechitatu vamunangagwa vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuvhara dunhu diki remakonde vachiti vemabhizinisi vave kusungirwa kushanda kubva mangwanani na8 o'clock kusvika na3 o'clock masikati uye vanhu vachange vasingabvumirwe kufamba pakati penguva dza6 manheru kusvikira 6 mangwanani motokari dzinotakura veruzhinji dzinonzi hadzofanirwe kuzara kuitira kuti pave nemukana wemita imwe chete pavanhu vanenge vari mumotokari uye dzinofanirwa kufiritwa pakupera kwerwendo rumwe chete senzira yekuuraya utachiona hunokonzera chirwere checovid-19 mumwe mugari wemudunhu iri vaulbert matsi vati vanofara kuti dunhu ravo ravharwa kuitira kuti chirwere chisapararire
ini ndinoona danho ratogwani nehurumende serakanaka sezvo tiri kunzwa kuti makrisisi ecovid anenge ari kuwedza munzvimbo medu matiri muno muchinoi so hurumende iri kuedza kuzama kuti covid isapararira nzvimbo ino yedu yemakonde
asi mumwe mudzimai anotengesa hembe ada kuzivikanwa samuzvari Diana ati kunyange hazvo danho iri rakanaka vanhu vanoda kudya uye vamwe vabereki vanoda kubhadhara mari dzemazamanishoni idzo dziri kudiwa kupera kwesvondo rinouya
vanogona kuronge zvakanaka zvazvo kuvhara ndito vakara nekuti vanhu vari kufa and staff vanhu vari kubata covid and everything and zvii zvakanaka kuti vari kuona iri wei yekudzivirira kuti tirambe ichispread and everything but ithe other hand futi vanhu vanorarama nei because nyange tikanditafa ratoenda kumba noda kuti vanhu vari kufa necovid how are we going to survive registration yakaiswa zvese yemafomfo emaedivl people should register and parodiwa mari yekuregister maparents they have to work and then they are forced kuenda kumba education has been affected kurarama chaiko chaiko kunyanga kutonesa because vane vana vada kuregisterwa vanhu vari kuda kudya vamwe vanorenta vana dzimba dzavo kudzavo vega but they have to pay marens ukavhara business shopo unodzoka inenge yakabereka marens varida kubhadharwa iwe ungosingashandi ungowagara kumba
nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa dr Henry Madzorera vati zviri kuita hurumende zvakanaka kuvhara dunhu rinenge raita dambudziko kwete kuvhara nyika yose
zvekutaura kwatakaita kare isu seMDC Alliance tinowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndo rinofanira kubayiwa jekiseni relockdown saka matargeted lockdown tinowirira napo
sondo rapera hurumende yakavhara dunhu rekariba nekaroi ichiti karoi iyo ine makambani gumi ari kutenga fodya yave kuwanda vanhu avo vari kubva kunzvimbo dziri kure uye kariba sezvo iri pamuganhu nezambia uko kunonzi chirwere checovid-19 chanesa zvikuru ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.